Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevana 354. Harare Residence Trust haisi kufara nepfungwa yekuti hurumende ingagadza commission kuti itungamire guta reHarare. Sachigaro veIndependent Electoral Management Board vanoti sarudzo yeMDCT yakafamba zvakanaka chose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevana 354 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Matunhu eBulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland East neMasvingo ese akarasikirwa nemunhu mumwe chete. Vanhu makumi manomwe nemumwe 71 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana rine makumi mashanu nevatanhatu 156. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevana 94 vafane chirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevasere 38 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine zana rine makumi mana nevasere 13,148. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine mazana manomwe nevashanu 10,705. Zvichakadaro, munyaya ichanetsa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji, nezuro mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakazivisa kuti kutangidza izvozvi vave kudzika mitemo mitsva yokudzivirira kupararira kwecoronavhairasi munyika iyi. Imwe yemitemo iyi inorambidza kuungana kwevanhu vachiti vachangobvumidzwa kuungana ndeavo vari kuchengeta mufi asi vasingabvumidzwe kupfuura vanhu makumi mashanu. Vakati vanhu havachabvumidzwa kufamba-famba pakati penguva dza 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani. Vakati kutengeswa kwehwahwa kwambomiswa. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanoti vaRamaphosa vatora danho iri mushure mokuona kupararira kwave kuita chirwere ichi muSouth Africa.
Mutungamiri wehurumende yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatura nhauro yavo yavanga vakagadzirira vana veSouth Africa nevamwe vese vakagara muSouth Africa.
VaRamaphosa vakati chii mumashoko avo?
Munhauro yavo zvakawanda zvavataura zviri kuitika maererano nedenda recovid-19 iro ranetsa munyika muno neparisi rose kwemwedzi ine chitsama yakadarika. Chikuru chavataura maererano nedenda iri ndechekuti vanhu vabatwa naro kana kuti manew cases vari kuramba vachingokwira, zvinova zvunhu zviri kukonzeresa kuti muzvipatara vatadze kuchifambidzana nemanumbers ari kubuda. Nekudaro sehurumende vaona sekuti pane zvakawanda zvokufana kuitwa, zvokufana kuchinjwa maererano nemaitiro ezvinhu muSouth Africa. Zvakawanda zvavachitaura zvavari kufunga kuti zvinogona kuita kuti denda iri riite sekuti dzikirei pamabatiro ariri kuita vanhu.
Iyo South Africa parizvino yakamira sei maererano nechirwere ichi?
Pane iri kunzi second wave, kureva kuti wave yekutanga yakauya manambasa akati kwirirei, saka iyi ya wave yechipiri iri kuona manambasa achikwira zvakare munyika yeSouth Africa. And chimwe chandoda kuti tizivise zvakare vateereri ndechekuti denda iri COVID-19 riri kubata vanhu iko zvino muno muSouth Africa riri kunzi rakati siyane neiro rakanga richibata vanhu pekutanga. Saka vari kutaura nezveyavari kuti pachirungu new variant of the COVID-19 virus.
VaRamaphosa vakati chii chavanoda kuti chichinjwe mukurwisana nechirwere ichi?
Chekutanga vataura vachitivo vari kuda kuti nyika idzokere kulevel 3 inoti sungei manumbers evanhu vanogona kuungana panguva imwe chete. Zvidaro vari kuti panhamo hamugoni kuungana makadarika namba inoita 50. Vari kutiwo zvakare hwahwa hauchatenderwa kungotengeswa kumabhawa nekumwe kwese kwakuchingotengeswa tengeswa hwahwa. Vari kutiwo zvakare manumbers generally arida kuti adzikiswe vanhu vasaungana ungane. Imwe nyaya yataurwa inyaya yecafew, pari kunzi kubva na9 manheru kusvika na6 makuseni hazvisi kutenderwa kuonekwa vanhu vachifamba muSouth Africa. Zvimwewo zvataurwa ndezvekuti nzvimbo dzinobika kudya marestaurants ari kunzi anofanira kuvhara nenguva dzinoita 8 PM.
Mirayiro nemitemo iyi yapiwa nguva here kuti ichabviswa rini kana kuti ichabviswa zvinhu zvasvika papi?
Marestrictions ataurwa nhasi achaongororwa zvakare musi wa15 January. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvataurwa navaRamaphosa pazuva ranhasi maererano nechirwere chiriko mazuva ano ichi checovid-19. Vari kuti manumbers akakwira and ari kuramba achingokwira.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare Residence Trust rinoti harisi kufara nepfungwa yekuti hurumende iri kuda kugadza commission yokuti itungamire guta reHarare mushure mekunge gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vambomisa basa meya veHarare vaJacob Mafume nemutevedzeri wavo vaLaxon Mukunguma nemamwe makanzura mana vachipomerwa mhosva yekutadza basa. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende yave kuda kugadza commission ichafanotungamira mabasa muguta iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Sangano reHarare Residence Trust richitarisa nyaya yekubhomiswa basa kwameya weguta reHarare waJacob Mafume riri kutsutsumwa ngekuti minister welocal government waJulai Moyo watadza kugadza local government board iyo ine mvumo yekupinza washandi wakuru wemakanzuru basa kana kunatsurudza kudzingwa kwewashandi wakuru mabasa mumakanzuru edu.
Pane dambudziko rei kana pasina bodiri?
Local government body kana ichinge isipo, makanzuru anogona kuita zvaanoita vachishandisa makanzuru resolutions. Asi minister hawasi kuisa local government body, zvichireva kuti ma local authorities edu, makanzuru edu haakwanisi kupedzesa kudzinga washandi wawanavo wanenge vati ngavabve mabasa kana kurekruta washandi watsva vanogona kuwaita mainterviews votoita marecommendations avo asi kana tisina local government board zvinoreva kuti makanzuro anoramba achitorerwa mari nevashandi vanenge vasati wadzingwa minister July Moyo ndiye watiri kuona sekuti ndiye ari kunyanya kukonzeresa matambudziko mumalocal authorities edu
Sika hurumende iri kunakurira nyoka mhenyu kuna vamafume nevamwe vavo
meya mafume na Lackson mukunguma deputy mayor nemamwe makanselers ose ari kupiwa mhosva dzenyaya dzehori wekutengeswa kwemastands kwatiri isu kunyangwe zvipomerwa zvavari kutarisana nazvo zviri zvinhu zvikuru isu kana tichivatarisa hativaoni sevane mhosva mhosva vanofanirwa kuipiwa kumatare edzimhosva naizvozvo pasi pemutemo weconstitution yedu yezimbabwe tichitarisa section 278 subsection 2 ndiyo inotaura kuti kanzela kana meya kana chairperson wekanzuro anogona chete kudzingwa mushure mekunge inonzi independent tribunal yaongorora yaferefeta nyaya yamisa vari kupiwa mhosva mudare ravo vachiona kuti ane mhosva here kana kuti haana zvino meya Jacob Mafume havasati wamiswa pamberi peindependent tribunal deputy mayor Lackson Mukunguma havasati wamiswa pamberi peindependent tribunal
saka zviri kuitwa zvinoreve izvi
saka minister July Moyo vari kuda kumhanya ngavatimisire local government board makanzuro agone kufunctiona zvakanaka kwete kuda kuti vaswere vachienda kundopindira nyaya dzekutengeswa kweland kwemastands saka minister July Moyo maoko avo ane tsvina yekuti havakwanisi kunge vachidzinga kana kumisa basa meya Jacob Mafume kana deputy mayor Lackson Mukunguma nemamwe makanselers vachiwapa mhosva yekuti muri kupiwa mhosva muri kumiswa kumatare edzimhosva
mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Kunyangwe hazvo paine kunyunyuta nekupopotedzana pamusoro pemafambiro anonzi akaita sarudzo yekutsvaga mutungamiri webato reMDCT vaitungamira kuitwa kwesarudzo iyi sachigaro veIndependent Electoral Management Board vaThomas Masvingwe vanoti sarudzo iyi yakafamba zvakanaka chose vaMasvingwe vanoti sarudzo iyi yave yakasununguka uye yakachena asi vamwe vaikwikwidza vanoti muzvare Tokozani Kupe avo vange vakafanira kubata chigaro chemutungamiri vaElias Mudzuri pamwe navaMorgan Komichi vanoti vamonzora vakabiridzira zvine mhando yepamusoro ngatinzwei vaMasvingwe vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
zvechokwadi ndagaya sarudzwa kuita mubato wechigaro weIEMB Independent Electoral Management Board yeMDC paExtraordinary Congress yavo basa iri rakafamba zvakanaka tikabudisa maresults akabuda pakava neakakunda waDouglas Monzura ndowawe president weMDCT
tiri kuona kuti muzvare Kupe vakazivisa kuti vakanzura sarudzo idzodzo uye kumisa kuve nhengo vamonzura danho rava Kupe iro rinozosiya papi sarudzo dzamuri kuti dzakafamba zvakanaka
kana basa rekuvhota ratotanga ringangomiswe chete nedare rehigh court hapana achagona kumisa chinhu chinenge chatotanga zvakadaro kuti vakada kumisa handina kutombozvinzwa ini sachairman weIndependent Electoral Management Board ndaifunga kuti waingotaurawo semacandidate waitaura zvakawanda saka candidate ingangotaurawo zvaive zvairi kuda asi kwete kuti zvingave neubati pamutemo
tinoonawo kuti sarudzo dzisati dzatanga paive nekunyunyuta kwegwaro revavhoti rainzi ranga risiri kuwirirana nezvaazvichitarisirwa pasarudzo zvii zvamungataurawo imi
Chaka vumira na tisati tatanga basa hii. Kutikwaro reku vote zari chakazirwa ne political party. Isuwe independent body topiwa makwaro iyo ayo yeku votesa. Tochi votesa tona kutumuna haripo pakwaro reku votesa ndiye ere watapiwa. Tumba ballot paper kutahavote. Tinocheleza kuti party vya ikuna kusutipa zirimwe kwaro. Zifama ne basa redu. Apa panga paine kwaro rangaridi ipo raganzi ndilo rinoshandiswa. Wakazo nyunyuta tikapiwa zirimwe kwaro. Rekushandisa wanga wachinyunyuta wakavota isu angu nukoti kana tapiwa kwa reku katuna kutumuna mungu wa rumu ndiye kawe ya kukuti tomba balot kipa ufuti kusikaiti katesuru
kwa mwawa rukuti uandue wano waifananga wachita kuti sarudzo iende remberi kana yenganzi pachirungu koramu wanga usina kukwana jizwa muno taurao
isu izu za tena process isu ma anga achiti tinofanwa kuti tione kuti paitwa free, fair, credible and verifiable election. Patakapedza takataura kuti we are satisfied that the elections were free, fair, credible and verifiable. Zvekuti koramu hazvazve musangano wacho uwo. Isu hati ngapindirizi munyaya yawo yemusangano wavo.
Asi pane tarisiro here vamashungu yekuti zvakabuda musarudzo idzodzi zvamuri kuti zvakachena zvinogona kupikiswa nevamwe kumatare edzimhosva.
Munhu wese ane mvumo yekuenda kudare remhosva kana achifunga kuti zvinhu hazvina kumufambira zvakanaka. Dare remhosva ndo rinozotonga. Asi kana pasina chasendeka zvabuda chabva kudare zvabuda izvozvo ndo zvinenge zviripo.
Avo vange vari vaive sachigaro vebhodhi rakazvimirira raitungamira kuitwa kwesarudzo yeMDCT vaThomas Masvingwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai vateereri weStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi, tiri kukurukura nevechidiki pamusoro pezvavakasangana nazvo mugore ra2020. Pane chakanaka chakabuda here gore rino. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anhasi. Mukroniko hurumende yazivisa kuti ichabatsira nekuchengetwa kwevanhu gumi nevanomwe vakafa mutsaona yomumugwagwa padyo nemutoko business center kumashoreland east nemusi wesvondo. Vanhu vasere vemhuri yekwarutsito nevanhu vatanhatu vemhuri yekwachitimbe nevamwe vatatu vasati vazivikanwa mazita avo vakafa mutsaona iyi. Mukronikolo mekare, chipatara chemupindo chinoti chine mitumbi yevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevaviri mumba munochengeterwa vafi kana kuti mumochari, iyo mochari yacho ichingokwana vanhu zana voga. Chipatara chemupindo chinoti imwe mitumbi yava negore irimo sezvo hama dzevafi dzisiri kuzotora vafi vavo kunovachengeta. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, paStudio 7 apo. Vawande munekita kwakashata imi munoita hokero yenyu muchititumira mazwi enyu paStudio 7. Pati munosarudza tinotumira nguva dzose munoketa vanhu vamunoda imi kuti muabudisa. Dai muchitorega zvenyikita hokero kuvanhu yekuti kwai vanhu tinokumbira kuti mutitumire mameseji. Nokuti mune rusaru rwaganda mune mameseji omunoningirira munovhura imi. Musingamaisa apa kuti anzikwe. Hamei nokuti sei muchisaurwa vanhu musadaro vawande. Ndimunoita hokero vateereri vose vakafanana navo. Kwemi munosarudzireiko vanhu musasarudza vanhu. wawande please imi wawande ndi mune makabata nyanga makusini.
Se kutaura kwa ndino garandi chita itai maudio enyu kuti ave mafupi uye achinzwi kwa zvakanaka kwete kutaurira pasi sezvinoita vazhinji. Tinosarudza maudio aya semawiro aanoita tichishandisa audio inonzwikwa nevanhu zvakanaka tichisiya dzine mazwi ekutuka vamwe. Kushora tinogona kushora, izvo hazvina mhosva kwete kutukirira vamwe. Tinogamuchira maaudio mazhinji hama dzangu, naizvozvo hatikwanisi kuashandisa ose. Chatinokumbira kuita mwoyo murefu, murambe zvenyu muchitumira audio yenyu ichanzwikwa chete.
Chekutanga ndokuchingamidzai mukoma jonga kandimire
ndichiti murisei ranga rakadii goredzva ranga rakadiki simusi izvo zvitatarisa negoredzva makasimba here makadye zvakanaka here kisimusi. Ini ndinoti hai kuno ndakadye zvakanaka ndobve ipapo ndodokwaziswa mhuri yangu kuchipinge yekwamatiti. Vose noti munofara here musawara nekutadza kuuya tiri kuuya nokuridza kwekorona. Kana korona ichinge yapera tinosvika titi murime muite simbi rekurima tichiti mugare makachenjera nedutu mupengo riri kunzi riri munzira kuuya iri mugare makachenjeresa. Ndichikwazisa zvemhuri yangu handinayo kunoku ini noita shingai mulambo matiti ndiri kurasinibhiki.
Ndinokutendai vashamara nemose vateereri vestudio 7 iri gore ra2020 iri ngariende zvaro. Ndinovimba kuti gore rinouya Mwari akatitungamirira zvinhu zvishamira zvakanaka. Gore ra2020 iri igore ratadai kuitwa nhapwa munyika yechipikirwa. Nyaya dzematongerwo enyika hadzina kumbomira zvakanaka. Mabasa aitaurwa navamunangagwa kana narimwe huori ndo hwanga huri mumo mu2020 nematare kushandiswa zvisiri izvo. Ende rinorwadza pane vanhu vakavhoterwa vakazwa marecalls veMDC Alliance kunzi ndeve MDCT yamaikupe. Saka tinoti gore iri rakatirwadza chose nematare anga ane huori hwakanyanya munyika. Makatorwa chirwere cheCOVID-19 kushandisa kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Saka ndinoti gore ra2020 iri ngariende. Mwari dai atikomborera pagore rinotevera ra2021 pamwe zvinhu zvose zvingafamba.
Pastudio 7 apo, Pastudio 7 makadini 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 hama dzangu. Ndiri kuseka kana ndiri kunzwa kufara kuona mapofu achitungamidza achitungamirirana. Zviri kuona komishina namonzora zvakaoma. Monzora na komishi na kupe na mudzuri mapofu ari kutungamirirana hazi kwaanoenda kuti akaenda kupe. Ndo direction chachachara havana havari kungoshandiswa bedzi nemazano kuti vauraye musangano chiti we MDC Alliance. Tikurarovera maoko vana monzora na komishi na mudzuri na kupe nokurovana kwamunoita. Hatikurora maoko rambai makadaro nemusangano wenyu tirakuona kwamunosvika dangi.
Mangwanani mangwanani akanaka apa Studio 7 apo. Tinovatenda vakaenda kuExtraordinary Congress veMDCT. Zvaratidza zvega pachena kuti zvimbwasungata zvezanopf. Vanhu vasasapota zvimbwasungata vana kupe navana komichi navana munzora vanana muzuri. Zvimbwasungata zvezano izvi zvoshandiswa ngezano izvi. Vanhu vafanira kuti vasvinure vaone kuti chichingaitika kuti tizogara zvakanaka kuZimbabwe. Tatamudzika kwete ava vatatu vaviri vanoguta vemazanopevha vanoguta. Vanochenjerai svinhu rai tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro paramende yeAmerica yakavhotera bhiri rekuti umwe neumwe anokodzera apiwe zviuru zviviri zvemadhora zvokuvabatsira panguva ino yecoronavirus. Panyaya iyi, vaTrump vari kuwirirana nebato reDemocratic Party kwete nebato ravo reRepublican Party. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatitsanangurire zviri kuitika apa.
Bhiri iri mutemo wokuti hurumende ibudise mari inoenda kune zvakasiyana siyana zvomuAmerica zvinosanganisira $600 pamunhu wega wega uri muAmerica, nemari imwe inoenda kuzvikoro, mari imwe inoenda kuzvipatara, mari imwe inoenda kumabhizinesi. Ndo zviri mubhiri iri ungava mutemo uyu. Asi chiri kunyanya kunetsa ndechokuti vaTrump vakagunununa zvikuru ne$600 kuchinge ichipuwa vanhu, vakati mari iyoyo ngaiwedzerwe isvike pa$2,000 pamunhu wega wega kana pa$4,000 pamunhu wega wega, zvinova zvisingaenderani nezvido zvepati yavo. Pati yavo yama Republican yaiti mari yakawandisa ngatidzase kusvika pa$600 apa, nokubva vabvumirana neimwe pati yavaBiden maDemocrats. Asi vaTrump vaakuti ja, vaakuita sekuti vaakupindukira musangano wavo pati yavo kuti aiwa havachadi 600 iwe vaakuda kuti vanhu ngavapuwe mari yakawanda 2000 pamunhu wega wega weAmerica.
MaRepublicans vari kurambirei kuti vanhu vapuwe ma2000 iwayo?
Chikonzero chikuru chiri kurambira maRepublican pati yavaTrump ndochokuti chikwereti mari iyi kwairi kubva, iri kubva kukweretewa kuhomwe yeAmerica. Saka maRepublican vari kuti aiwa, nyika haina mari kuti tirambe tichikwereta tichipa vanhu mari. Ngatiti isu toti isu tapa 600 imwe 300 ichange ichipuwa vaya vasina mabasa. Zvekare maRepublican vari kuti aiwa, iyi mari iyi yatinopa vanhu kubvira pa600 kana pa2000 iyoyo, imwe yacho iri kuenda kuvanhu vasingaidi, vanhu vana mabasa. Saka tadii kuti dai yaenda kuvanhu vanonyanya kuida vasina mabasa chaizvoizvo. Ndofungwa dzamaRepublican idzodzo. Asi hadzisi kunyatso kunzwisisiwa navanhu vazhinji muAmerica vasinei kana kuti vasingahwisisi nechikwereti chenyika. Vari kungoda mari chete kuti vafambise zvinhu zvavo namabhizinesi. Zvekare anongaida kuti vanhu vapuwe mari, nokuti kana vanhu vakapuwa mari vachazondotenga kumabhizinesi uku ufumi kunyika kubudirira.
Icho chikwereti chenyika muchidimbu chinobata sei vanhuwo zvavo?
Chikwereti chenyika chinobata vanhu vose zvavo kubvira nevasina kuzvarwa, nokuti ndivo vachange vachizotorerwa mateksi ayaya akawandawanda. Ndo mari iyo inenge yakuzowanzwa, mateksi aya achazokwidzwa manje kutora mari kuvanhu ichizoida kunyika kunotsira chikwereti ichocho. Saka ndo painobata munhu wese, kunyanya vasati vazvarwa vachazongozvarwa vaine chikwereti. Vanhu vozoshaya kuti ako mateksi edu, mari yatinotorerwa iya patinohora inowanda sei, inenge yakudzokera kuchikwereti izvozvo.
Zviri kuitika izvi pamusoro pemari iyi nebhiri iri zviri kubata sei sarudzo dzesineti dziri kutora nzvimbo kuGeorgia?
Zviri kubata sarudzo yeseneti iri kuGeorgia. Saka zviri kuvhiringa maRepublican vaviri vemesenati vanomirira vaTrump kuti vachashayiwa vanhu vavo kuti vovavudza kuti kudini pati yenyu zvairi kuramba kuti mupuwe ma2000 iwayo pamunhu wega wega, nokuti munhu wese anoda 2000 unosevenza nousingasevenzi. Asi vasingasevenzi vari kuwanda vhiki nevhiki. Saka zvichavhiringa maRepublican ikoko, anofanira kuti vahwine sarudzo idzo dzidzi kuitira kuti seneti daro rapamusorosoro iroro ringe richirerekera kumaRepublican.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave 354. Harare Residence Trust haisi kufara nefungwa kuti hurumende ingagadza commission kuti itungamire guta reHarare. Sache Garove Independent Electoral Management Board vanoti sarudzo yeMDCT yakafamba zvakanaka chose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.